Kekutanga munhoroondo yezuva revashandi pasi rose, zuva iri racherechedzwa nhasi vanhu vari mudzimba dzavo zvichiteerwa kuvharwa kwakaitwa nyika dzepasi rose senzira yekudzivirira chirwere checovid-19 icho chiri kuita chamuramba mhuru chichiuraya vanhu pasi rose. Mumwe mushandi, amai Rutendo Show, vati kunyange hazvo nguva zhinji vanga vari kuchema chema nemihoro isingakwani kuriritira mhuri yavo. Kuuya kwechirwere checovid-19 kuri kuwedzera zvakanyanya matambudziko avo sezvo vari kudzikisirwa mihoro wavo kubasa. Vati ramangwana ravo semushandi harina kujeka.
Since kampani yangu isiri kuproduce, ndichange ndichiwana here full salary yangu kana kuti midziro yazvo ndeyekuti makambani achange akukata masalaries. Kana lockdown iyi yazopera, chii chichange chichaitika? Since makambani asiri kuproduce, vashandi vazhinji tinogona kusadzokera kumabasa. Ninyaya yekuti makambani anenge asingachakwanisi kutibhadhara.
Mumwe mushandi vaJeff Chaitezvi vatiwo zvinhu zvinosuwisa kuti vamwe vashandi vari kubvisirwa mari sezvo vasiri kuenda kubasa, uko vamwe vashandirwi vava kutora mukana wechirwere ichi kudzinga vamwe vashandi vavo.
Isu sevashandi tinoona makambani atinoshandira vamwe edu havasi kupiwa mari dzinokwana, vari kutodzikisirwa mari apo mari dziri dzanza gara dziri shoma. Tikatarisa Consumer Council yakabudisa kuti imba imwe chete kuti ikwanise kurarama inovanhu 5 inoda mari inosvika 6500, but tirikuona kuti vanhu vazhinji mari dzavo dziri pa 2500. Ipapo pa 2500 ndopatirikuona vashandi vatinoshandira anamuzvina kambani, anamuzvina bhizinisi vatinoshandira namakambani vari kutoderedza mari dzedu. Izvo zvinova zvinhu zvinorwadza panguva ino, nyika iri panguva yakaoma, vemakambani nevazvo vazhinji vaakuda kubvisa vanhu. Vari kutora mukana iyo wecoronavirus kuti kubvisa kuterminata makontrakti evanhu.
Mumwe mushandi munyaya dzekushanyirwa kwenyika vaGod knows homwe vati havasisina kana tarisiro neramangwana ravo.
Isu basa riri nderekushambadzira nekukoka vabva kure nevemuno kunzvimbo dzekutandarira, inoti tourism pachirungu. Asi semaonero angu nemanzwiro andiri kuzviita, vazhinji vanga vakanzura pavaigara kwacho nemafambisiro avo edzindege. Saka zvikutotityisawo kutoti tichange tirisi chii mangwana, kuti mabasa edu vamwe vedu vakatumiswawo mabasa. Ndangu ndikutorityirawo kuti ndinodzokere pabasa, uyezve kuti iyo indastri yedu yacho yetourism inomuka here.
Sangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti kuya kwechirwere checoronavirus kwayanika pachena kusatongwa kwakanaka kwenyika. Mutungamiriri weZCTU vaPeter Mutasa vaudza Studio 7 kuti chirwere checoronavirus chichasiya nyika yava mamvemve nekuti upfumi hwenyika hwanga hwaparara kare. Vamutasa vati kuti nyika igadziriswe panofanirwa kuitwa hurukuro pakati pevashandi, vashandirwi nehurumende kuitira kuti pabudwe negwara rinoita kuti nyika ienderere mberi. Vamutasa vatiwo vakatonyorera kuhurumende nevemabhizimusi kuti kuiswe mitemo inochengetedza vashandi panguva ino nyika iri kurwisana nechirwere checovid-19.
Nokuti isusu kana tikaungana hurumende, vashandi nevanoshandirwa mabhizimusi, towirirana kuti hatichada kuita zvitanga tichiita kumashure. Ngatitangei negwara ritsva, gwara rakajeka rekuenda mberi. Takanyorera hurumende nevemabhizimusi kuti chinhu chekutotanga ndechekuti vashandi paiswe mutemo murawo wokuti vashandi havafaniri kumiswa mabasa, vashandi havafaniri kubvisirwa mari dzavanotambira.
Vamutasa vatiwo sesangano revashandi vanodawo kuti hurumende ibetserewo mabhizimusi ari kutambudzika panguva ino pamwe nevanhuwo. Vamutasa vatiwo sangano ravo rakagadzirira kubatsira vese vachadzingwa mabasa kana kutapudzirwa mari dzavo kuburikidza nekuendesa nyaya idzi kumatare evashandi.
Hurumende ibatsire mabhizimusi ari kutambudzika kuti asashungurudzike, uyezve kuti agone kuenderera mberi. Kana vanhu vari kutambudzika mudzimba Zimbabwe yese havana chokudya, zvese izvozvo zviri kufanira kugarirwa pasi toungana tichitarisa kuti chii chatingaita kuti tiende mberi. Kwozoti kune vashandi vese vamiswa mabasa, kune vashandi vanyimwa mari dzavo, izvozvo pamutemo wetinawo Labor Act, mutemo wetinawo webumbiro remutemo weconstitution hazvitotenderwi, hazvisi pamutemo. Ndovatakanyorera techiti vese vadzingwa vamiswa ngavatibate.
Asi mukuru wesangano revashandirwi reConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzvidzo vanoti vanotarisira kuti vashandi nevashandirwi vakurukure kuti vangabatsirana sei sezvo vashandirwi vasinawo chavari kuwana.
Chatinotarisira ndechekuti vashandi nevashandirwi vaone kuti vangabatsirane sei. Vashandirwi havasi kuwana business sekuziva kwamunoita mabhizinesi ese akavhara at the moment. Vanhu havasi kuwanza kufamba kuenda kumakambani achinotenga kune vari kuoperata iko zvino izvi. Asi vanenge vachikwanisawo vanotarisirwa kuti vanobatsira vashandi vavo nekuvapawo chekubata munguva yakaoma kudai.
VaRuzvidzo vati kunyange hazvo paine hurukuro pakati pevashandirwi nehurumende, hapana chati chajekeswa kuti hurumende ichabatsira sei vashandirwi. VaRuzvidzo vaudzawo Studio 7 kuti makambani mazhinji anogona kutadza kuzosimudzira mabasa awo sezvo anga asina mari yaanga akachengetera njodzi nekuda kwekumira kwakaita upfumi hwenyika.
Vazhinji sekuziva kwamunoita nezvazvirungwetika munyika medu vanenge vanga vasina mari dziri kumabhanga dzekuti vanogona kumbogara kwenguva yakareba vachizokwanisa kusimudzira zvebasa ravo nemari dzavanenge vainadzo, atingati mareserves. Vamwewo ndo vari kukwanisa kuwana bhizinesi, vari kusupplya nenge anonzi macritical commodities. Ivavo vanogona kutangisa zvavo basa ravo mune pasina zvakanyanya zvino zvinenge zvivaviringidza. Asi vazhinji ndo vari kuratidza kunetseka zvikuru nekumira kwatambe taitawo.
Mumashoko avo kuvashandi nhasi, mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vati vanonzwisisa zvakanyanya matambudziko ari kusangana nevashandi uye vabvumawo kuti vashandi avo vagara vari kutambira mari yemuhoro isingakwani vanogona kurasikirwa nemihoro yavo uye vamwe vava vachirasikirwa nemabasa panguva ino mhuri zhinji dziri kutambura munyika. VaMunangagwa vatiwo hurumende yavo ichazivisa rubatsiro rwaichapa mumazuva mashoma ari kutevera. Ukuwo MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inotiwo gore rino vashandi vari kupemberera zuva ravo vakasurukirwa. Mumashoko avatumira kuStudio 7 vanoona nezvevashandi mubato iri, Senator Gideon Shoko vati vashandi vakatarisana neramangwana rakaomarara zvikuru. Vatorawo mukana wekurumbidza vashandi vezveutano vari kuisa upenyu hwavo panjodzi vachiedza kupedza dambudziko reCOVID-19. Zuva reInternational Workers Day rakasarudzwa sezuva rekurangarira mabasa anoitwa nevashandi pasi rose uye nhoroondo yaro inotanga muna 1886 apo vashandi vemuguta reChicago muAmerica vakaratidzira vachida kuti mushandi ashande zviri pamutemo kwemaawa masere pazuva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.